vakadzi kuvipost carnival kuri kunakidza vanhu vari kufara and nasi tiri muzuva rechipiri rinonzi iro color festival pari kutengeswa powder ine marudzi akasiyana siyana zvekuti vanhu vanokwanisa kumwayana pasina kukuvadzana nekuti powder yacho haikuvadzi.
Mungati huwandu hwevanhu vari pamutambo uyu hwakamira sei?
Tichitarisa pamutambo wanhasi tiri kuona kuti panotori nevanhu vanodarika kana zviuru zviviri zvinoraudzira uye vari kubva kunyika dzakasiyana siyana dzemuno mudunhu redu rino dzinosanganisira South Africa, Zimbabwe, Namibia, Malawi, Zambia neNamibia. China vamwewo vakatobvawo kumhiriko makungwa vakauya but vakangobatanidzwawo nedzimwe horidhe dzavanga vachiita mukufamba.
Ndevapi vaimbi vane mukurumbira vari kuimba pamutambo uyu?
Vaimbi vati vauya kuVictoria Falls Carnival. Tine vaimbi vabva kunyika dzakasiyana siyana, vamwe vabva kusouth Africa, vamwe ndevemuno muzimbabwe, vamwe ndevekuzambia, vamwe ndevekunamibia. But vaimbi vakuru vari kuno tine anonzi Goldfish wekusouth Africa, tine anonzi Bittenberg wekusouth Africa, toita Oliver Tukumtukudzi wemuzimbabwe naWinky D.
Muri kutarisira muimbi upi kuti akufadzei imi pachenyu?
Chitiko chanhasi ndichangonakidzwa nevanenge vachitamba because vakawanda vari kutamba pachitiko chanhasi maDJ. But ndinoona vanhu vazhinji vakatarisira zuva remangwana nekuti ndo pachange pachitamba vanhu vakaita sana Bittenberg, vakaita sana Goldfish, vakaita sana Winky D nana Oliver Tukumtukudzi. Saka zuva ramangwana chinhu chichange chiri chitiko chinonakidza zvikuru ende ndinotarisira kuti Oliver Tukumtukudzi uchangoita samazuva ese.
Chiitiko chakadai chakakosha sei munyika nyanya muguta irori reVictoria Falls?
Chiitiko chakanaka chinobatsira zvikuru especially pokudunhu rino reVictoria Falls nekuti ndiko kunowanikwa kuchiuya vashanyi vakawanda zvikuru.
Pane hama neshamwari dzamungade kukwazisa here pazororo iro rino regoredzva?
Ndinotenda nemukana iyoyo. Ndinoda kutanga kukwazisa vadzimai vangu vari kuHarare kutaura kuno, vane zvavabata tingadai tiri chosewo tichifara, asi ininiwo ndangozvikambirawo kuti havana kukwanisa kuuya. Asi naizvozvo ndinoda kungovakwazisa. Ndobva ndakwazisa mhuri yose kwativachii ndichingoti makadii zvenyu ndichivashuvira kuti kana tikasaonana tisati tapedza gore rino, ndinovashuvira gore rakanaka ra2015.